vechidiki ava pamwe nakanzura wezanupf anomirira ward 2 vajafet chiromo vatadzisa urongwa hwokuenderera mberi vachiti vanga vasina kuudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana, mapurisa akatarisa, kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights pamwe neEpworth Residents Development Association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhembero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura wewadhi rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Kubva kubhodhuka vatitaura kuti hatina kuvaningirini, tavarambidza. Muri kuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningirini worshiping apa. Ava vanobhadhara matemporary worshiping kana mukati vashedza yavanobhadhara. Saka makungosvika kunokanganiswa nevanhu vangoita kungosvika kunoita kungosvika kunogara panzvimbo yavasina kungopiwa. Ava vacho vari kubhadhara kukansel vasina kana chauri. Why? Councillor is not informed. Aiwa, haina kuclear kuti miitire pano. Nai, kana makutita nharo ka, alright, go ahead, kana maroita nharo. Iyi, kuikiri, go ahead. Muda kuto nitongeza kuronza meno, izifi murumu wadi me. Ndikutore zemtemo, mafinza, ndikutore mtemo. Did you consult me? Mandikonza kuti murge unitira mipana baba. Where's nyapetwa? Mandikonza kuti murge unitira mipana baba.
Asi mutungamiri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati vakazivisa kanzuru nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weEpworth Local Board avo vazokundikana kuuya. VaFambirai vati vatsigiri veZANU-PF vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chichazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti unouyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics dzinenge zvisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana hwevanhu newenharaunda hazvinei nezvekuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu, upenyu, madevelopment issues, nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena, zvinoitisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Sasaizvozvo ndorangariri donzvo redu remusangano wanhasi.
Munyori musangano reEpworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzura achiita hunhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzuras edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nokuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsidza masinzi evanhu vechitengesa, vasingapi vanhu tap water, vasingapi kugadziri masuweji epo, zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti mareports zviri muripoti yatatoda kuipa commissioner vehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno mepo kuti tine madoctors eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights. Saka disruption yaitika iyi yatoratidza iyo kuti ndo magariro avo ndo dambudziko retinaro muEpworth. Saka tine totokumbirawo chikumbiro kana hurumende kuti iyechikete makanzuras ayakana kuti ivo vanhu vagari vemuEpworth vacho zvemakanzuras vanomirira zvipo zvavo, vanomirira ivo vagari, nokuti kuti ivo makanzuras vakutoitanga ivo vamasabhuku mumusha. Ipo parambidzwa ground iri, iground repolisi, harisiri ground remunhu, harisiri ground remayuzi, harisiri ground rei. Ingori wei yekuda kungoti zvidisrupte kuti zvisabudirire, zvokuti zvinotonyadzisa uye kune vauya vatanga takokwa.
Mumwe wevanhu vange vauya kumhemberero idzi, amai Constant Chikwedze, vatiwo vashamiswa zvikuru kuti dzidziso dzeutano dzingarambidzwa kuitwa munzvimbo yavo.
Zvaitika izvi tanga tina kuzvitarisira ende hazvitarisirwe kazhinji kacho panzvimbo panogara vanhu, munogara vanhu, nekuti handina kuona hangu chakaipa changa chichiitika. Pambotorwazve utano, utano hwemunhu wese, azvinonzi utano hwekumba kwamai nenge kana kwababa nenge, utano hwemunhu wese. Saka papasangana chakamboipa zvekuti dai mweya wangopinda muvanhu wekunyonganisa, uyu unonzi mweya wekunyonganisa wangoitika, mweya wekunyonganisa wangoitika, denge usina wakupinda program yange yakutofamba zvakanaka, zvinhu zvanga zvichingoendeka zvakanaka, munhu wese anoda kudzidza, munhu wese anoda zvinhu zvakanaka. Saka ndione chakaipasa.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi, avo vange vari munyarikani pamhemberero idzi, vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzeZANU-PF. vamugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo yenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji, kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order, otherwise tinenge tisingasungirwi kana kumanikidzwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo. Munozviziva kuti Zimbabwe Human Rights Commission ine mandate yekutaura nenyaya dzekodzero pakona ipi zvayo inyika. Mungava muno muEpworth, kuBinga, kwaRusape, Mount Darwin, haifani kunge ichidzivirirwa pabasa irori. Chatisingadi ndechekuti pave nemanyongori kana vakasarudzwa nevanhu varivo vari kuti vanhu ivava havafani kunzwa nezvekodzeri. Kumva zvakanaka ndoo vatishanangana navo kuti mbotanga tava padzidzisa.
Kunyange zvazvo chiitiko chichaitika pedyo negedhe repakamba yemapurisa muEpworth, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.